Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 22, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pachuru nemazana masere nemakumi maviri kana kuti 1820. Hurumende inoti yave kuita mushandira pamwe nevashandi nevashandirwi kurwisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika Hopo Chingono orara zvakare ari muusungwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pachuru nemazana masere nemakumi maviri kana kuti 1820 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu zana nevanomwe vaine chirwere ichi nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi, gumi nevanomwe vakabva kuSouth Africa uye vamwe vanhu makumi masere nevana vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vaive mazana mana nemakumi masere nevasere kana kuti 488 kuchitiwo vafa vachiri pamakumi maviri nevatanhatu. Zvichitevera kufa kwevashandi vaviri muHarare nekuda kwechirwere cheCOVID-19, gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vave kubatana nevashandi nevashandirwi kuona kuti vashandi havatapurirwe chirwere ichi vari pamabasa. Pavashandi vakafa, mumwe aishanda paCatholic Cathedral uye mumwe achishandawo paGold Star Sugars and Country Foods muHarare. Nzvimbo idzi dzakabva dzambovharwa. Vamwe vashandi makumi maviri nevatatu veSimas vakabatwawo nechirwere ichi zvakapawo kuti kambani iyi imbovhara klinika yayo kuHighland muHarare. Mamwe makambani ane vashandi vakabatwa nechirwere ichi anosanganisira FedEx Zimbabwe inoshandisa zita rekuti Cheetah Express Logistics, Zimra uye banga reNMB kuSouthaton. Vamwe vashandi vaviri vePremier Medical Aid Society vakabatwawo nechirwere ichi muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMavhima.
Chikuru chinofanira kuitwa nemakambani kutedza maprotocols akaiswa nehurumende anoenderana nemaprotocols eWorld Health Organization.
Munga pamuenzaniso here ipapo ezvinofanira kuitwa?
Chekutanga panofanira kuitwa temperature screening pamunhu wese anopinda pabasa. Chechipiri panofanira kuti munhu achipinda anofanira kunge aine face mask. Chechitatu ndechekuti panofanira kuitwa social distance. Chechina ndechekuti panofanira kuti vanhu vave nemafacilities ekugeza maoko nguva dzese kuitira kuti maoko avo agare akachena. Ndizvo zvinhu zvinoita kuti tidzivirire coronavirus.
Ko pakawanikwa anenge abatwa nechirwere ichipoitwa sei?
Kambani ichinge yawana munhu ari positive, kambani iyo inofanira kutora madano ekuti vateedzera kutariswa kwevanhu vacho vese vari pakambani iyoyo netesting. Zvakare panofanira kuti macontacts emunhu iyeye anenge awanikwa ari positive atresewe kuitira kuti patestwe vanhu ivavo kuti tione kuti iye munhu iyeye anenge aparadzira chirwere zvakadii. Saka ndo zvimwe zvatiri kuita, uye hurumende isu seministry tofanira kuti tirambe tichiita ma inspections anotaridza kuti makambani ariku tedzera here zvinoita kuti vanhu vasabatwe nechirwere. Saka tofanira kuita ma inspections yayo. Isu se ministry takabatana zvakare nevanhu vanobva ma labor organizations pamwe chete nema employers. Iya yatinoti tripartite negotiating forum, ma representatives acho. Takabatana zvenewe NASA avo vagara vachitarisa zveutano muma companies.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo, avo vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ichokwati chaizvo kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Namba yevashandi vabatwa nechirwere cheCOVID-19 iri kukwira. Tingati namba yevanhu zvavo muZimbabwe ndipo vashandi vachoka iri kupota ichikwira zvakanyanyisa.
Mungati vashandi vari kumapazi api chaizvo vari kunyanyobatwa nechirwere ichi?
Kungava kumajeri, ivo vasungwa, vanochengeta vasungwa, kungava kumabhodha, kumashops, kuzvitoro. Tingati masectors ese kusecurity, tiri kuwana mareports anoratidza kuti tingava takatogara pamusoro pedisaster chaiyo. Kana tikaita zvokuzotesta tingango discover kuti namba dzatiri kutaura nezvazvo zviri shoma kune vanhu vanenge vachirwara.
Izvi zviri kukushamisa iwe here vaMoyo?
Isisu zvimbotishamisi nenyaya yatakamboitaura kekutanga kuti even takamboedza kuti makampanis anogona kuscreena vashandi vachipinda kumacompanies vachishanda vachiexercisa social distancing vachiita sanitizing, asi pavanozotanga kufamba vakudzokera kudzimba dzavo kana kuuya kumavasa, nepavanozotsvaka chikafu kumashops, nepavanoswera sometime vamwe vacho, sezvo informal economy ndiyo yati kurei. Tingati minging kana kusangana kwevanhu kunenge kuchiitika, mameasures anenge aripo anenge asina kutikwanei maonero edu.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Nau ane mukurumbira munyika Hope Chingono pamwe nemutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vacharara zvakare vari muusungwa zvichitevera kumiswa kwavaitwa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi, vachipomerwa mhosva yekurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Chingono navangarivhume vamiswa pamberi pematare edzimhosva nhasi zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nemuvhuro. Muchuchisi panyaya yaChingono vaWhisper Mabaudi vati Chingono akanyora mashoko padande mutande rake reTwitter achikurudzira veruzhinji kuti varatidzire vachiita zvemhirizhonga, uye achiti hurumende inofanira kuchinjwa chero nedzipi nzira. Asi rimwe remagweta aChingono, amai Beatrice Mutetwa, vaudza dare kuti Chingono anosungirwa kuti avapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, nekuti mukana wokubhadhara mari yechibatiso ikodzoro yemusungwa pasi pebumbiro remitemo yenyika. Asi vamabhaudhi vapikisa mashoko aamai Mutetwa. Mutongi wedare panyaya yaChingono, Vangoni Nduna, vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana, apo mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi akatarisirwa kubvunzurudzwa nemagweta aChingono kuti sei ari kuramba kuti Chingono atongwa achibva kumba. Izvi zvatsinirwa nerimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi.
State yanga iri kuyadeza chapupu wayo chiti hopu hafana kupiwa bail, anova mupurisa ari kuita nyaya iyoyo. Saka mpurisa ye tirula kumbunza mbunzo inoendera ne kuramba kwa harapita mangwari.
zvikonzero zvimwe chete zvasvitswa kudare panyaya yachingono ndizvo zvasvitswa mune rimwe dare nemuchochesi wenyaya iri kupomerwa vangari vhume vamaiko reza yekunzi vakakurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wa 31 chikunguru kuburikidza nemusangano wavakaita nevatori venhausvondo rapera gweta ravangari vhume vamoses nkomo vaudzawo dare kuti kuratidzira haisi mhosva
vapa zvikonzero zviviri chikonzero chekutanga hanzi tikavapa bill vanogona kutisa nokuti nyaya yavakatarisana nayo inyaya yakakomba zvokuti kana vakabatwa nemhosva vanogona kuvharirwa saka izvozvo kugona kuti havatizi then chechipiri vativo since musi wa 31 usati wasvika tikavasunungura vanogona kuenderera mberi nechirongwa cha 31 so isusu tangodzadare kuti mutemo wenyika inoyi weconstitution unoti munhu ngaapiwe bail saka kusara kuti kana pane zvikonzero zvakasimba zvokuti asapiwa bail state yaunza investigating officer kuti vape umbo tikabvunza investigating officer kuti vanyangari vume vakamboedza kutisa here hanzi ayo havana kuedza kutisa pane dzimwe mhosva dzavakambopara here ayo hapana dzimwe mhosva dzavakambopara saka pane chikonzero here chokuti vangatiza iko zvino investigating officer vakundikana kupindura mbvunzo iyo nenzira inokutsa yokuti vanopara imwe mhosva tikati kuratidzira kunobvumidzwa nebumbiro remutumo weZimbabwe section 59 inobvumira vanhu kuti vademonstrate saka munhu agoni kunyimwa bail nokuti pane vanoda kudemonstrate
Mutongi wedare panyaya yavangari vhume vatranos uta washe vati vachatora mutongo wavo mangwana sezvo vati vave kusungirwa kupedza basa nenguva dza 3 maskati zvichakadai amai mutetwa vasvitsa zvichemo zvakawanda kudare vati chingono akatorerwa nhare mbozha nevanhu vakamusunga zvakaita kuti atadze kutora humbo hwezvakaitika pakusungwa kwake mune imwe onyaya meya weHarare vaHebert Gomba vakasungwa usiku hwanezuro varere kumba kwavo kuGlenora mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vati vagomba vakarohwa nevasori vemuchiuto kana kuti military intelligence hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa vapo unyati kutinzwe kuti vagomba vapomerwa mhosva ipi mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatenda ibiti vashora zvikuru kusungwa kuri kuitwa vanhu
chihurumende chaEmerson Mnangagwa charakidza kuti chihurumende chenyanya charakidza kuti chihurumende chevaroyi vasina kodzi vasina rudo nevanhu vasina respect kodzero dzevanhu chihurumende chemagarananda you know asinganzwire tsitsi vanhu kutambura kuri kuita vanhu hakuna mabasa iyo varungoba nemadzimuri avo vachingoba kunge vane masvikiro ekuba so tinozvishora zvikurusa
Kunyange hazvo vari kutungamira urongwa hwekuratidzira vakasungwa mamwe masangano akaita seta jamuka anoti ari kuenderera mberi negadziriro yekuratidzira musi wa 31 chikunguru ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi ane mukurumbira muUganda Robert Kyagulanyi aumba bato rake rezvematongerwo enyika rinonzi National Unity Party iro richakwikwidza musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Bato iri rinoti vaKyagulanyi avanozivikanwa nerekuti Bobby Wine ndivo vachamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Zvinhu zvekushandisa mukudzivirira chirwere cheCOVID-19 zvichange zvichipiwa pachena muguta reMelbourne kuAustralia kutanga nhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwave kukwira zvakare, kwete muZimbabwe chete asi kuti munyika dzakawanda pasi rose kusanganisirawo muno muAmerica,
umo mune matunhu akawanda ave kutarisana zvakare nedambudziko iri. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti nezuro chete vanhu vanosvika churu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1056 vakarasikirwa neupenyu munyika yose nekuda kwechirwere ichi. Uwandu unonzi ndewe kutanga kudarika churu kubva muna chikumi. Uwandu wevanhu vari kufa nechirwere ichi unonzi wanga uchikwirawo nguva zhinji mumwedzi uno wachikunguru. Matunhu akawanda emuAmerica akatozivisa kuti ari kuona kukwira kwewandu uku zvekuti haone zvikoro zvichivhurwa muna nyamavhuvhu, izvo zvichaita kuti vana vadzidze vari kudzimba dzavo. Dunhu reCalifornia nderimwe rematunhu ari kuona kukwira kwewandu wevanhu vari kubatwa neCOVID-19 zvakanyanya. Kusvika nezuro dunhu iri rakange rave nevanhu zviuru mazana mana nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 409,370 vabatwa nechirwere ichi mushure mekunge vanhu zviuru gumi nemazana mashanu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 10,571 vawanikwa vaine chirwere ichi nezuro chete. Vanhu vafa muCalifornia vasvika zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 7,891 zana negumi nevanomwe kana kuti 117 vakashaya nezuro chete. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai eYula Manjengwa Anyiwo varimu Marietta kuTemecula Valley mudunhu reCalifornia. Avanoti mudunhu ravagere zvino hasvati zvanyanya kushata sezvazvaita kune mamwe matunhu akaita seLos Angeles, uko vanhu vanodarika chiuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana matanhatu kana kuti 161,600 vabatwa nechirwere cheCOVID-19.
California dzamukunzwa pamhepo ndezvechokwadi, asi kune nzvimbo dzeCalifornia dziri more affected than others. Isu kwatinogara it is almost rural. Saka nzvimbo dzakafanana neLos Angeles County dziri very densely populated. Ndo dzatiri kunzwa kuti dzine vanhu vakawanda vane chirwere ichi. Isu kwatiri kwakati vanhu vakatitarangane, saka zviri nani.
Asi iko kwamuri ikoko matanho apa ari kutorwawo nehurumende yenyu yedunhu renyu mukukuchengetedzaiwo kuti chirwere chisapararira.
Handizivi kana muchimakambonga muchiteedzana nemafambiro akaita hosha iyi kuno kuCalifornia. Isu gavhena wedu gavhena Newsom was very progressive. Ndivo vakatanga kuita kuti vanhu vagare kumba kuitira kuti hosha iyi isakurumidze kufamba famba. Saka takadaro tikaita progress yakanaka chaizvo. Asi tingati mwedzi wapera uyu ungangoti kubva kunana late May, vamwe vanhu vakava kungoita restless kuti havachadi kunyanya kugara kumba. Noziya California ine weather yakanaka chaizvo, kune mabeaches ende vanhu vanga vakungofunga kuti dai tamboendawo kumabeach. Saka mabudira avakaita macho anga asina kunyatsorongeka. Saka ndopatakatanga manje kuti seji yakatanga kuuya futi. Ndomaonero angu ini.
Imiwo nekwamunogara kwamataura kuti kune kwakati taramukei kubva kumaguta, muri kuwanawo here mikana yekushanya muchipinda kumaguta iwaya ari kunzi ari kukwira chirwere ichi?
Isusu zvedu vanhu vandinoziva vari munharaunda inoi havatodi kuenda kuLos Angeles because vanenge vachitoziva kuti vanoda kuzvichengeta. Vanhu vakangofanana ini nemhuri yangu tine mhuri dzedu dziri kuno padzingoromo mataundi akasiyana siyana. Kazhinji vanhu vanongokurudzira kuzvichengeta. Kune maZimbabwe akatoti wandei kuno hatinyanyonzwa vanoda zvekunyanyofamba famba. Vanhu vese vari kungoti ngatiteedzei mitemo kuitira kuti tiende kure nehosha iyi.
Zvamungataurirawo maZimbabwens kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu menyu pamwewo nekuno kumamwe matunhu ari muno mudiaspora ndezvipi pakuzvichengetedza kwamuri kuita waimise mhuri?
Tingangoti izvozvo zvekuchengeta kuita mamask kana muchinge muchibuda panze because vanhu vari kuti hosha iyi ingori mumhepo. Saka kana uchinge usina mask zvinoreva kuti uri kufemawo zviri mumhepo zviri kungouya. Uyezve kana uchinge wakapfeka mask iwe uri kuzvidzivirira kuti hosha usafeme zvinenge zvichibvawo kune vamwe vanhu. And moreover, kana paina zvaunonga unazvo usingazviziye iwe, unozvinoterwa kana vakapfeka mask uri kuprotectawo vamwe vari kuzvifambira.
Totarisawo kuti chirwere ichi kumusha kuZimbabwe chinenge chatanga kudzika midzi. Zvii zvamungataurawo imi?
Zvandingataura kumusha ndezvekuti vanhu vasinotaura nenyaya yephysical distancing. It's very important because vanhu vekumusha tajaira kubatana batana. So tinongoona mapictures ari kubva kumusha ane vanhu vanenge vari kana kuti pamuchato kana kuti vaenda kurufo, vanhu vanenge vachida chaizvo zvokuti vabatane. Asi chokwadi chacho ndechekuti kuona kwangu ini vanhu ndopavanenge vari kutotora hosha ipapo, because hamuzivi kuti ane hosha ndiani asina hosha ndiani. Saka zvandingangokurudzirawo vanhu vekumusha ndezvekuti kana vachinge vaenda kundufo idzodzi, dai vachigona vaparadzane, vasanyanyo kumbundirana kana kubatana maoko chaiko chaiko, hosi ndo panonga pachitofamba problem iyi.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, amai Eula Manjengwa Anyiwo, vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 kuCalifornia. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana nekambani yeEconet Wireless mukupikisa masimba akapiwa mapurisa kuti apane ngure zviri munharembozha dzevanhu nemakambani anoshandisa nharembozha dzeEconet, achiti masimba aya anotyora bumbiro remitemo yenyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera masimba akapiwa mapurisa nedare remagistrate muHarare nemusi wechishanu, kuti amanikidze kambani yenharembozha iyi kuapa simba rekuona zviri munharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani yeEconet, sezvo pari kufungidzirwa kuti pane uori huri kuitwa mukufambiswa kwemari pachishandiswa nharembozha. Mukuru werimwe remasangano aendesa nyaya iyi kudare reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, vatabani moyo vati nekuda kwekuti hurumende inozivikanwa nekumbunyikidza kodzero dzevanhu, kana ikange yaziva nezveupenyu hwavo, vatora danho rekupikisa search warrant yakapiwa mapurisa nepamusana pekuti igaroziya kuti mapurisa anotyora kodzero dzevanhu, izvo zvinoisa upenyu hwevanhu vakawanda panguva yakaomarara.
EconeT ine mashoko evanhu emuZimbabwe akawandisa, nekuti kambani hurusa ine chikamu chinopfurikidza zvitatu muzvina, zvinova 3/4 yemarket share. Saka naizvozvo ikaregera mapurisa achitora mashoko aya, hatizivi kuti mashoko aya nemagwaro aichatora achashandiswei. Nekuti mukuona kwedu makore apfuura, hurumende inowanzo kuti ikawana mukana wokupinda mune zveupenyu hwevanhu, inozvishandisa kuvhiringa kodzero dzavo nekumbunyikidza vanhu, kana isvikurusa vanenge vataura zvisingabvumirani nehurumende iyoyo.
Mukuenda kumatare, Misa Zimbabwe yabatana nesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights Association, kana kuti ZimRights. Mukuru weZimRights, Vadzika Maibere, vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzenhengo dzavo, kunyanya kodzero yekurarama upenyu hwakavandika. Vatiwo vanotyira kuti mapurisa anogona kushandisa ruzivo urwu kushungurudza nhengo dzavo.
Rinotyora kodzero dzedu seZimRights, zvikuru sei the right to privacy, nekuda kwekuti isu tine mamembers akawanda vanobhadhara masubscriptions avo kuassociation yavo vachishandisa sa EcoCash. Muna 2008 members edu veZimRights vakatanga kushungurudzwa vachipisirwa dzimba, vachirobwa nekuda kwenyaya yebasa rekodzero ravanoita munzvimbo dzavanogara. Zvino kana mapurisa vakatora list iroro ravari kuda kubva kuEcoCash, zvinoreva izvo kuti vanenge vatova nedatabase redu, vanokwanisa kuziva kuti mamembers eZimRights ndevapi. Izvi zvinoisa mamembers edu vari kushanda mumacommunities in serious danger.
Kweta riri kumirira masangano maviri aya, vaChris Mike vati donzvo ravo rekuenda kumatare nderekuti masimba akapiwa mapurisa nedare remagistrate asendekwe parutivi.
Vaona kuti masimba apiwa kumapurisa ekuti vaongorore nekufereseta mabhuku eEconet haana kukodzera, haana kusimira nekuti zvinokanganisa kodzero dzevanhu, zvinokanganisa kodzero dzemapoka maviri iwayo emisa nezim rights, zvakare vanoshandira mapoka iwaya, zvakare ruzhinji rwenyika yeZimbabwe.
Vamhike vati pari zvino vamirira kunzwa kubva kudare repamusoro kuti nyaya iyi ichanzwikwa rini. Matanho atorwa nemasangano aya anotevera matanho akatorwa nekambani yeEconet nemusi wemuvhuro, iyo yakapikisa mudare repamusoro search warrant yakapiwa mapurisa. Mukupikisa kwayo, EconeT yakatiwo search warrant inotyora kodzero dzevanhu idzo dzakachengetedzwa nebumbiro remutemo yenyika. Yakatiwo masimba akapiwa mapurisa ana kujeka sezvo pasina zita remunhu kana kambani iri kufungidzirwa kuti yakapara mhosva inokodzera kuti mapurisa apenengure zviri munhare mbozha dzemunhu uyu kana dzekambani yacho. EconeT, iyo iri kumirirwa nekambani yemagweta yemutetwa endinyambirai, inoti search and seizure warrant ine mapurisa haisi pamutemo uye inotyora kodzero dzevanhu vanoshandisa nhare mbozha dzekambani iyi vanenge vasina mhosva dzavakapara. EconeT ndiyo kambani yenhare mbozha inonyanyoshandiswa muZimbabwe, uye kambani inoti inoshandiswa nevanhu vanodarika mamiriyoni 10 nezviuru mazana mana. Kambani iyi ndo imwe yemakambani akazvimirira iri kubatsira nyika munyaya dzeutano, uye ine urongwa hwekubatsira vana vanoshaya kuti vakwanise kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuburikidza nechirongwa cheHigher Life Foundation, izvo chakatangwa navaStrive Masiwa nemudzimai wavo amai Tsitsi Masiwa muna 1996. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa chelive talk na 8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere checovid-19 ravhiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemazana masere nemakumi maviri kana kuti 1820. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika Hope Chingono uye mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vorara zvakare vari muusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku